varaidzwa rishana ne amwaga meted road kazino papo havana kuenda kumabasa nevamwe vasiri nengo dzedu vatori mumadhoroba vari kujoina action yedu asi zvazvoitika muzvikoro tikuona vatungamiriri vezvikoro varuda kuedza kushungurudza matichara mumabasa vachivanyoresa magwaro ekutsanangura kuti sei vasiri kufuma majikiza akaita seindication saka tiri kufara kuti varaidzwa vese vane ansa imwe chete iyo yakungotendirira yekuti hatikwanisi kuramba tichiinvigileta vana isu tisiri muright state of mind tiine nzara tine vana vanorwara kudzimba vatotadza kurapisa zviri kuita kuti tikompromise mastandards emaexamination zvinove nyaya inonzwisisika nenyaya yekuti hatidi kucompromisa quality education
asi izvi hazvizokanganisi here vana vari kunyora bvunzo vamasarauri
vana vari kunyora bvunzo ndo vari pamwoyo pedu bvunzo ndo dziri pamwoyo pedu zvakanyanya ndosaka tiri kurambidza vanhu vasina kodzero yekuti vange vachiinvigileta vanhu vevanhu vane nzara vanhu vari kutambura nekuti mukatarisa nyaya dzemainvigilation dziya munhu anogara mokwema awo anokwana matatu dzimwe nguva mairi dzimwe nguva hazvigoneke nemunhu asina kudya hazvigonekwe nemunhu ane mwana asina kuenda kuchipatara hazvigonekwe nemunhu akatodzingirwa mwana wake kuchikoro isu tokurudzirwa hurumende kuti kana tati isu tiite basa iri ngavatiite kuti tiine pfungwa dzakatidzikamei tiri kufara masikati ano tatambira mashoko ekuti ministry yatitumira imari dzekuti munoda mari dzeinvigilation pamunhu inove zvinhu zvatanga tagara takatumira kare
manga muchida mari uye muri kupuwa mari
pamari yeinvigilation hakuna munhu ari kubhadharwa invigilation izvozvo pakungoita nharurano kwatiri kungoita tikange yangoisawo kana kuti $10 munhu achinge aitawo basa rake chero akazoshaya salari zvake asi apa pabasa raaita iri anombowanawo